Mazita ama Demos ama Shakarian kana Demos Shakarian ne ama Carl Williams na amiriri wose. Ndinofunga kuti ama vanobata pano vataura zvananga ndichida kutaura usiku huno. Zvokuti vanditorera zvananga ndichida kutaura. Nokuti ndafadzwa nouyu. Ndinotenda musangano uno kupfuura yose yandakambova mairi. Handina kumboona mukuungana kupi zvako kuyanana kwakadai uye kuwadzana kwechokwadi uye norudo rweyama. Chimwe chinhuzve chandaita ndechekuti ndasangana navamiriri vakawanda vatsva vokudenga. Hama itsva dzandawana mukana wokukwazisa nokutaura navo. Usiku ushoma wapfuura ndakanga ndakateerera kwahama yechibhaptisi yakagara apo. Handicharangarira zita ravo. Ivan, zvino akauya nekadhi kwandiri rakabva. Ndinotenda kuti ndivatete vake vari pano usiku uno. Vakachengeta kadhi iri kwamakore angasvika 20. Vakaunzwa mumusangano mataive vava kufa nedenda rokuti pamwe chiremba angakwanisa kutsanangura kuti idendai. Denda iri rinenge maperembudzi asi asiri maperembudzi. Unga pane operesheni ingaitwa yavanodimura chimwe chinenge rutsinga nechekumusoro uku kana zvakada kudaro. Asi vanozongofanana nomuti havazombofambi. Zvino vakagara ipapo. Dzimwe nguva kadhi ravo risina kudaidzwa kana kunzi zvako vasiri mutsatsa wakunamatirwa. Mweya mutsvene wakanditungamirira kwavari. Zvino vari shure iko usiku huno vapora uye tinotenda chaizvo pamusoro pazvo. Mungasimudza here ruoko rwenyu vatete? Simudzai ruoko rwenyu, simudzai ruoko rwenyu. Mwari akuropafadzei hanzvadzi yangu nokuda kwokutenda kwenyu mumwanakomana wamwari. Dai akuchengetai muri mutano kusvikira nguva yaachakudaidzai kumusha. Apo mutumbi uno unoora uchapfeka kusaora. Ndinotenda zvikuru pamusoro paizvozvo kufunga kuti vakachengeta kadhi iroro kwamakore ose aya. Rikaunzwa kwandiri usiku huno ndikariratidzwa. Munozivei, ndanga ndichiti zvakafanana nechingwa pamusoro pemvura. Chinodzoka zvakare kwauri kana uchiedza kubatsira vamwe. Zvino ndawanawo nguva yokusangana navaparidzi vazhinji ava. Uye ndinoyemura chose kuyanana kwavo kwakanaka nokubatana uku. Hama Carl vapa chiziviso chokuti ndichadzoka gore rinouya. Kana Ishe atendera uye kana tichiri pano panyika. Uye ndine tariro yokusangana nomumwe nomumwe wenyu zvakare pano gore rinouya. Uye mumwe nomumwe murume kana mukadzi auye nomumwe mumiririri. Zvino pane chinhu chimwe chete chandinoda kutaura chidiki diki zvichida kwekanguva kadiki. Nokuti Dr. Reed ndiwo vachatevera kutaura uye ndauya nzira yose iyi usiku huno. Ndafamba mamaira 250 kuuya kuno kuzonzwa Dr. Reed. Zvino pane zvaitika nguva shoma yapfuura zvandingada ku. Asi Dr. Reed ndingadhiraivha churu chamamaira kuzovanzwa. Asi chimwe chinhu chakubvira zvandava pano. Ndingadhiraivha churu chamamaira kuti ndizonzwa zvandanzwa nguva shoma yapfuura. Chiri chinhu chinoshamisa kwazvo, chinhu chisingaziviswe nenyama neropa. Zvinototora mweya mutsvene kuzviita. Uye kuona munhu akakurudzira upenyu hwangu zvakadaro, zvirokwazvo ndinozova nokutenda zvikuru mazuva ose upenyu hwangu. Zvandanga ndichida kutaura ndezvo. Kana zvichizofanira kuti ndiitwe operesheni ndichazodaidza chiremba. Munogona kuzouya kwandiri pakarepo chiremba Reed. Ndinovimba naye kuita operesheni kana ndichazenge ndichazoitwa operesheni. Maoko anotenda muna Mwari ndiwo andingada kuti ashande pandiri. Zvinoti ndinovimba kuti handizovi neoperesheni. Asi kana ndikava nayo ndinoda ivo kana mumwe wakaita saivo kuti aite basa iroro kana vasingakwanisi kuvapo. Zvino pane zvakaitika usiku hwapfuura zvaka kana kuti nezuro masikati zvakandishamisa kwazvo. Zvino ndichapfupisa nokuti handidi kutora nguva yehama yangu sezvo ari kuzotaura. Asi ndinofunga kuti zvinofambirana neshumiro yangu. Ndinotarisa zvinhu zvidiki. Chinhu chese chine zvachinoreva kwandiri. Handitendi kuti pane chinongoitika namasanga kumukristu. Ndinofunga kuti zvinotemerwa naMwari. Nokuti Jesu akati zvinhu zvose anoita kuti zvishande kunaka kuna avo vanomuda. Nokudaro naizvozvo ndinotenda kuti zvinhu zvidiki zvose mushimuro duku yaakandipa kuti ndibatsire imi nokubatsira munhu wose uye imiwo mose muchindibatsira ini. Tichibatsirana kuti tisvike mukubwinya. Chinhu chose zvacho chine zvachinoreva kwandiri. Asi zvakandiremera kuti ndizvitende izvi nezuro masikati pandakashaya gwaro hwangu. Ndinokuudzai handina kumbopinda pakadaro muupenyu hwangu. Uye zvakare mudzimai wangu akanga andipa Bhaibheri idzva sechipo chechikisimisi. Rangu dzaro rakanga rabvaruka. Ndakagara naro kwamakore angaita 20. Ndakaripiwa navanhu veHouston Gospel Tabernacle. Makore mazhinji akapfuura pandakatanga kufamba ndichiparidza. Zvino ndinorida zvakanyanya. Uye mapepa nemapeji aro nokufamba mhiri kwamakungwa nenzvimbo dzakapoteredza zvokuti ava kungodonha oga. Ndingatora nyaya dzimwe nguva kubva muna Genesis. Doto zotarisa muna Deuteronomy kuti ndiwane kwandinenge ndakapfekera peji yacho. Zvino akanditengera rimwe rekisimisi. Asi ndaisada kusiya rakudhara nokuti ndairikoshesa chaizvo. Zvino ndakati kana ndikaenda Jesu asati auya ndirigei naro. Iye regai riende neni mubwiro ndozomuka naro pakumuka. Zvino ndiwo mafungiro angu hawo. Sorungano rwandinowanzotaura, ndinovimba kuti hazviiti sokuzvidza. Asi ndakaenda kumumwe murume akandiudza imwe nguva. Ndinotenda ihama L. Pickett pamusangano wekuNew York. Zvino ndakasangana nomurume uyu akati, hey, uri kuitei namabhizinesi uri muParidzi? Ndikati, ndine bhizinesi. Uri mubhizinesi riki? Ndikati, assurance. Zvino akafunga kuti ndati insurance, muri kuona? Zvino ndakati assurance. Ndokubva ari, oh, unotengesa insurance yorudzii? Ndikati, upenyu husingaperi, husingaperi. Ndikati, handitengesi, ndinongovawo nhengo pachangu. Uye ndinoedzawo kuishambadzira kuna vamwe. Ndinorangarira mukomana wandakapinda naye chikoro pane imwe nguva, zvino aitengesa insurance. Zvino insurance haina kuipa asina handina. Iye akauya kumba kwangu akasvikoti, Bill, ndinoda kutengesera insurance. Akati, ndinoziva munin'ina wako, munin'ina wangu anotengesera veMetropolitan. Akati, zvino, akati, ndinoda kutengesera insurance. Ndikati, ho, Wilma, waita hako? Uye ucha, angangodai ari pano manherano. Mukoma wake ndiye anonyora zvinoverengwa mupepa reUpper Room. Bhuku reUpper Room, zvino aka. Ndikati, ndinayo assurance. Akati, zvino mudzimai wangu akanditarira kunge ndaiva munyengeri. Iye zvino ndikati, zvino mukadzi wangu akati, Bill, ndokubva ndati, hongu, ndinayo assurance. Oh, ndino urombo. Handi, ndakanzwa kuti hauna kana insurance. Ndokubva ndati, kwete, ndina assurance. Zvino ndokubva anzwisisa zvandaireva. Akati, wati kudii? Ndati assurance. Akati, zvino unorevei? Ndikati, kuropafadzwa kwakadini? Jesu ndowangu. Oh, kufanorayira kwakadii? Kubwinya kutsvene. Ndiri mudyi wenhaka yoriponeso. Ndakatengwa naMwari. Ndakaberekwa nomweya wake. Ndikasukwa muropa rake. Akati, Bill, unoziva kuti ndinozviyemura izvozvo? Akati, chinhu chakanaka kwazvo asi? Akadaro, muchinda hazvikubatsiri pakuvigwa. Ndikati, asi zvandimutsa kubva imomo. Handine tseki nokuda kwokuti ndinofa asi kumuka maona. Zvino ndinotenda ndiwo manzwira atinawo pazviri. Manhero apfuura pandakatora Bhaibheri ndokutadza kuwana ndima yangu. Uye ndaiva nebhaibheri dzvariya. Ndakanga ndaverenga kubva mudzaro. Zvino ndakatora idzva ndokuisa muhapwa ndokumhanyira kuno. Zvino ndakavhura panzvimbo yandaida uye ndakafunga kuti zvino apa ndinotenda yaiva John 16:21. Asi handipo pandakavhura. Ndikati, kuhama mo, gara zviya ndipo pazviri here? Hongu. Zvino ndakatarisazve asi pakanga pasiripo. Zvino ndakafunga kuti zvino pane peji yakakanganiswa pasiripo mupeji. Zvino hama yangu ari pano akauya, hama Stanley. Akauya kwandiri Bishop Stanley tingadaro. Uye handina kuziva kuti murume wairevei. Ndazvisinei zvakaninyaradza kwazvo. Vakauya parutivi pangu vakati, dzikama hama, zvimwe Mwari achaita chimwe chinhu, muri kuona. Zvino izvozvo zvakandisimbisa kufunga kuti vangataura izvozvo. Hameno kuti vanoziva here kuti vakaprofita. Asi ndichitaura navo nguva shoma yapfuura ndisati ndauya pano, ndinotenda kuti vanoziva. Zvino ndakazvitaura mumharidzo yangu yokuti marwadzo okuberekwa nezvakadaro uye nenzira yangu isina kunyatsodzikama pamusoro peruva rebundo kuti rinomera sei rokura richigamuchira kudziya kwezuva nedova nezvimwewo uye kuora kwarinobuda makuri kana kuti kuberekwa kubva makuri tingadaro kuti rivepo. Zvino ndakanga ndichiedza kuratidza somufananidzo wekereke. Sachiremba ari pano kana akandorapa murwere, tinavo vana chiremba nhasi vanoti unokwanisa kukwizira tsoka yako pachisisino zvopodza kenza iri kumeso muri kuona. Asi chiremba chaiye haateereri kuzvinhu zvakaita saizvozvo. Anorapa murwere zvichienderana nebhuku raanenge achiverenga rezvemishonga. Zvino ndiyo nzira yandinoita kurapa varwere. Ndikaona kereke ichirwara, handiedzi kuvaudza kuti vanoda mamwe makwazisira nematsva kana zvimwe zvakadaro sangano idzva. Ndinofanira kurapa maererano nebhuku randinoziva maona. Zvino apo pandinoona kereke yoratidzika seyorwara nedenda regwirikwiti, ndinoda kuti vatore mushonga chaiwo wandinoziva kuti wakanaka unorapa gwirikwiti kuti ribve mukereke. Uyewo pandinoona chivi chopararira mairi tinoita zvimwe chete, ndakaedza kuita mienzaniso naEsau naJacob uye ndichizvifananidza namazuva ano. Zvino handisi kuzopinda muna izvozvo, asi ndichizviunza kumazuva ano chikamu chokupedzisira. Mugwaro randakashandisa ndakanga ndichifananidza kwete zviri kunze kwemagwaro, asi sezvakarebwa naJesu achiti zvichazoitika. Zvakataurwa nachiremba mukuru zvichange zviri mamiriro ekereke mumazuva ano okupedzisira. Ichange iri Raodikia yakapfuma iri pofu isina kupfeka kereke inonzwisa tsitsi uye inange ichifananidzwa namazuva eSodoma. Zvino tinoziva kuti ichokwadi. Mukazvitarisisa munhoroondo, akati mazuva aNoa kutanga kuchizouya mazuva eSodoma. Zvino ndiwo mafambiro azvakaita saizvozvo. Zvino kazhinji nhoroondo yezvakamboitika inoitikazve zvinodarowo pavimbiso dzebhaibheri. Sokuna Matiyo 3 paya panoti kubva muIjipita ndakadana mwanakomana wangu. Zvino ukatevedza nyaya yacho pana izvozvi, zvaireva Jakobho mwanakomana wake waakadana kubva muIjipita. Aiva mwanakomana wake muduku, asi mwanakomana wake mukuru Jesu akadanawo kubva muIjipita zvakare. Zvino zvaiva nedudziro mbiri. Zvino sezvavaenda vachitaura pamusoro paizvozvo, zvino ndakapa pfungwa dzangu pana izvozvo. Zvino ndakafamba ndichibva kubva paplatform ndokubuda panze, vana vangu tichienda kumba vaida kumbomira pane imwe nzvimbo kuti vatenge masangweji. Zvino ndakapinda, mudzimai wangu akati, "Bill, ndanga ndava kunetseka zvokusaziva kuti ndoita sei." Akati, "Ndini ndakakupa Bhaibheri iroro." Ndikati, "Hausiwo wakarinyora uye hauna kurigadzira pamwe chete, mudiwa." Ndokubva ati, "Asi kungofunga kuti ndakakupa Bhaibheri rakakanganisika mariri." Ndikati, "Pamwe harina kukanganisika." Zvino mumwe wavana akaritora kuti titarise mapeji acho, asi rakanga rakakwana. Asi nechokumucheto mapeji maviri akanga akanamirana, muri kuona. Zvino chitsauko 16 chaiva divi iri, asi chichiyambuka seri kune rimwe divi. Zvino chitsauko 17 chichitangira pamaona, zvaiva chaizvo zvakafanana kwese. Zvino pepa rokuindia dete dete rakanga ranamirana pamwe chete. Zvino ndaiverenga pachitsauko 17 nguva yose iyi panzvimbo yechitsauko 16. Zvino ndakafunga, "Mwari, sei maita izvozvo? Sei paitika chinhu chakadaro zvino? Ndini ndainzwa saizvozvo, munoziva, kuti ndione kuti zvairevei, nokuti handifungi kuti zvinhu zvinongoitika namasanga." Zvino ndanga ndichifunga nokunyaradza kwehama iyi pano kuuya achindiudza, "Zvibate, iye ari muprisita, zvibate, zvimwe Mwari ane zvaachaita kana zvimwe zvakada kudaro." Zvino ndakafunga, zvakamboitika sei? Zvino ndakagara ipapo semheni ichibva kudenga zvakauya kwandiri. Zvino izvi zvingangoshaya zvazvinoreva kwauri, asi kwandiri zvine zvazvinoreva maona. Ndinorangarira muna Ruka chitsauko 4 kuti Jesu wakapinda musinagogi paNazareth kwaakanga akurira, setsika yake yakaenda muchechi nomusinagogi nomusi weSabata. Paakaenda tinoona kuti muprisita akamupa Bhaibheri rakapetwa. Jesu akati apete nura akawana pakanyorwa Isaya 61 ndokubva averenga rugwaro rwacho. Akadzosera bhuku kumutariri. Zvino paakatendeukira kuungano meso avose vaiva musinagoge akamutarisisa. Zvino akatanga kuvaudza achiti, "Nhasi uno rugwaro urwu rwazadzikiswa." Zvino tinoziva kuti kuverengwa kworugwaro urwu kwaikatyamadza sei. Nokuti akangotora chikamu chendima yokutanga nechipiri kubva muna Isaya 61, ndima 1 ne 2. Asi wakangoverenga kusvika apa panoti mweya washe uri pamusoro pangu kuti ndiregedze vakatsikirirwa uye kupodza vanorwara nokusunudza meso akapofumadzwa nokuparidza gore rashe rakanaka ndokubva aguma ipapo nokuti zvaitevera zvaitaura nezvokutongwa izvi zvaizoitika pakuuya kwake kwechipiri kwete kwokutanga ndokubva amira ndokutendeuka akati nhasi uno rugwaro urwu rwazadziswa zvakanga zvakananga zvakadii zvino kutaura kwakadii kuvadzidzisi nokuvanhu vaivapo kuti aikwanisa kuti zvijekere vanhu nhasi uno rugwaro urwu rwazadziswa nokuti hoyu uyu ari pano mesiya asi vakanga vasingazvitendi hoyu uyu ari pano muzodziwa wenguva iyoyo chikamu chose chose cheshumiro yake kubva pakuberekwa kwake zvakanga zvapupura zvaaiva asi kunyange zvakadaro havana kuzvitenda kutaura kwakadii asi nhasi angati zvinodai paiva navanhu vaikwanisa kuzarura mesavo vangadai vakaziva kuziva zuva ravairarama mariri nokuti iyi ndiyo yaiva nguva yake nokuti wakanga aripo achiita izvozvo chaizvo zvakanga zvavimbiswa namagwaro navaprofita vose vakanga vataura zvaizoitika muzuva iroro houno aivapo achiita izvo mwari zvaakanga aprofita zvaizoitika havana sei kuzviona vangadai vakaziva nokurumidza pavaiona zvakanga zviri shumiro yake hoyu uyu mesiya vangadai vakaziva nokuti vakati magwaro razadziswa ndinofunga zuva ranhasi uye tarisai zvazvaivapo muprisita akamupa shoko shoko rakaverengwa ndokudzoserwa kumuprisita zvino chikamu chokupedzisira kubva munyaya yandaiva nayo magwaro andakanga ndakanyora pasi ndiRuka 17:30 paya jesu paanotaura nezvezuva ranhasi ratiri kurarama mariri chizvarwa cheraodhikiya chakapfuma asi chakaodzwa nepolitics dzezvinamato uye zvamatongerwo amarudzi kuora chaiko uye akati sezvo zvaiva mumazuva aroti ndizvo zvazvichaita munguva dzokupedzisira onai zvaakataura ipapo muzuva iro mwanakomana womunhu raacharatidzwa mumazuva ayo mwanakomana womunhu aacharatidzwa ndinoda kuti mutarisise apa unoona wakauya mumazita matatu akauya semwanakomana womunhu aiva muprofita zvino ndizvo zvaakaita akasimbisa shumiro yake nokuva muprofita tose tinozviziva mumwe nomumwe wedu anozviziva izvozvo haana kumboti aiva mwanakomana wamwari akati aiva mwanakomana womunhu zvino nhasi mwanakomana wamwari iye akadzoka zvino ari pano somweya mutsvene munhu asingaonekwi asi zvakadaro mwari mwanakomana wamwari muchinhu chamakore okuzorora anogara pachigaro chababa vake chokutonga haane zengava mwanakomana wadhavhidhi wakazviratidza pakutanga somwanakomana womunhu muprofita munguva ino nguva yamakereke mwanakomana womunhu kana kuti mwanakomana wamwari uye munguva inotevera mwanakomana wadhavhidhi vanakomana vatatu asi tarisai pano akati pakupera kwenguva yamakereke zvichange zvaipa zvokuti anotozozviratidza somwanakomana womunhu apo mwanakomana womunhu achange achiratidzwa zvafanira zvakadii kuti zviitike nenzira yazvakaitika nezuro uye ndinotenda kuti hamungatadzi kuzviona takava nokuratidzwa kwomwanakomana wamwari asi vimbiso yokupedzisira abhurahamu yaakapiwa mwanakomana asati avapo kana kuti aberekwa uyo wakanga avimbiswa mwanakomana wembizva asati aratidzwa mwari wakazviratidza kusodhoma somuprofita ari munhu munyama mwari erohimu sokunzwa kwandaita mumwe munhu achitaura nguva yapfuura kuti kuzara kwoumwari munyama kwaiva mari waiva kuzara kwaerohimu ndiye kuzara kwoumwari munyama zvino tinoona apo roti akaona abhurahamu paakaona achiuya akati ishe wangu vakanga vari vatatu zvino musodhoma roti akaona vaviri akati madzisha angu kushayiwa chizaruro zvinoonai zvakaitika pano paakasvika kuti akazviratidza sei hatigoni here handigoni here kutaura kuti dai ndanga ndakatarisa maona
Handigoni here kutaura kuti dai ndanga ndakatarisa maona kuti hama yakaprofita pakataura kwandiri zvakataura. Nhasi uno tarisai zvaakaita mushure mukuverengwa rugwaro irwo rwu. Mumazuva apo mwanakomana womunhu, kwete munhu, kwete munhuwo, mwanakomana womunhu achazviratidza zvakare pakati pavanhu vake. Nhasi uno vimbiso iyi yenguva yatiri kurarama mairi chazadziswa pamberi temeso edu chaipo. Akapendukira kuungane pakarepo, vanhu gumi kana gumi navaviri ameno vaivapo ipapo havazivikanwi. Akaita zvimwe chete zvaakaita paSodoma. Nhasi uno ndipo paratidzwa gwaro iri pameso enyu, zvasimbiswa pamberi penyu. Zvino hama yangu hadzanzi, vamiririri, vashumiri, hazvinei kuti tingavani vana vamwari, tava pedyo zvakadii nokuuya kwake zvino. Kana tichiona gwaro raakavimbisa moto usati wapisa Sodoma, zuva rino richifananidzwa nairoro, uye tichiona gwaro iroro pamberi pameso edu richizadziswa, tava pedyo zvakadii nokuuya kwamwanakomana wamwari zvino. Pava padyo zvakadii kuti magwaro azadziswe, sezvaakaita kuna Abrahama ari mufananidzo wekereke, iye ari vimbiso kukereke. Uye zvino tinoona kuti mbeu yaAbrahama yapanyama yakakundika sei, asi mbeu inokosha yaAbrahama iri yokutenda mushoko rakavimbiswa yava kuratidzwa nhasi panyika. Tava munguva yokupedzisira, hama yangu hadzanzi, tava kumagumo. Ina hapachisina mumwe zvemuenzaniso. Ndinotora muenzaniso yamagwaro nokuti handina kudzidza zvakakwana kuti ndinyatsoburitsa mazwi nezvimwe zvose zvinoita muenzaniso. Asi kana ndikaona mumumvuri, kana ndanga ndisati ndaona ruoko rwangu ndoona mumvuri, ndinobva ndaziva kuti ndine zvigunwe zvishanu. Ndiyo nzira yaunofanira kutarisa nayo mienzaniso yamagwaro etestamende yekare. Zvinoitei? Zvinofanira kupa mumvuri weizvi. Zvino Jesu akati Sodoma yaiva muenzaniso wenguva yokupedzisira ino. Zvino iwo magwaro akavimbiswa kuSodom, iwo magwaro aiitika kuSodom, ndiwo akanzi naJesu achaitika zvemuzuva rino. Zvaratidzwa pamberi pedu tose nhasi. Mwari akuropafadzei. Musatadza kuzviona. Zvino kana ndikasakuonai pano gore rinouya, pavachakwira danho rendarama, ndinotarisira kuzosangana nemi kumusoro ikoko. Mwari akuropafadzei.
Greater power will rest upon his anointed one. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming soon. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We you lift your hands, everyone, lift both hands, worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh,
Baba ti maererano namagwaro tiri kuona kuratidzwa pamberi pedu chiratidzo nomufananidzo wokupedzisira mashoko aJesu Kristu akati ndizvo zvichava sezvakanga zviri muSodoma tiri kuona nyika mamirira ayo tinoona kereke mamirira ayo tinoona vasanangurwa vachidanwa kubva musangano rega rega upenyu huri munzvimbo idzodzo huchifamba huchibuda kuti hutore mufananidzo wembeu Tinonamata baba wokudenga kuti tipepuke nokukurumidza. Sezvataurwa neimwe hama, aona pamberi pake, uye maziso ake paanga akavharwa vanhu vazhinji pamberi pake. Aiwa Mwari, tinonzwa kuti pana vanhu vasati vanzwa. Tibatsirei Mwari munokosha. Tinoshuva kubva paungano ino tiine kuyambirwa mumwoyo yedu, tichiziva kuti nhasi uno gwaro iri razadziswa. Muzita raJesu, amen.
Hallelujah. Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, he's, I know he's very heavy-hearted. And,
yes, just heard just now. Oh, yeah. Just heard. Are they here?
No, they're in Los Angeles. Nicoma.
Kuna Mwari hazvina mutsauko kure kana padzo ari pose pose anofanira kudaro kuti ave Mwari zvimwe zvezvinhu zvikuru zvakaitwa mushumiro yangu zvakaitwa kuburikidza neterefoni kana munhu kuuya amene zvinhu zvikuru zvakaitika ngatibvumiranei pamwe chete kuti Mwari agopodza vanhu ava vari kurwara baba vedu ari kudenga tinouya navo muupo hwenyu nomunamato Tinoziva kuti umwe usiku paiva nomuapostori akanga apfigirwa kure nezviitiko zvose aiva mune rimwe jeri zvekare mangwana acho vaizomudimura musoro kumba kwaJohan Marko vaiva nomunamato zvino mudzimba dzomukatikati makauya shongwe yomoto imwe chete yakatevera vana vaisraeri kana kuti yakateverwa nevana vaisraeri murenje yakauya nokuda kwomunamato uyoyo ndokuvhura suo rega rega ndokubudisa maapostori panze mumugwagwa zvakare asununguka kuti ashumire tinonzwisisa kuti vaparidzi ava mamishinari vakasungwa izvozvi vari padyo norufu tenzi ndimi mumwe chete zviro nhasi inokusingaperi inzwai munyengetero wedu manherano mwari imi makati kana muchinamata tendai kuti munogamuchira zvamunenge makumbira piwa ishe tinotenda uye tinonamata kuti muzita raJesu muvaporese tenzi kuti mupiwe mbiri zvataurwa zvakumbirwa zvino ngazviitwe amen mwari akuropafadze tendai pamwe chete naye
thank you brother Branham
Praise God. I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright and the International Brothers, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle, Charles Colonel Young, Andy Christopherson, Turlock, Jasper Angler, Ike Aguinemi from Hawaiian Islands. My, how he blessed our souls through the other day. Love and enemies. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Reed, one of our directors, too, God bless Rowe. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Road, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you? I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. And so wonderful, and so much. Dr. Stanley, from the Catholic, Eastern Catholic. Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Anna? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Brandon's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Ben Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter. Done the great work there. And Ted Weiss from Pasadena City over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have a place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon.
Hama Dimas, kwete Changamire, pakaitika zvakawanda kubva panguva iya, hama.
He is a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Random. And that's a nice picture. And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later.
Murume wawanga wasiya, tose tinofarira hama shakari yenu. Zvino kana vachizouya pano.
Oh.
Heavenly Father, we can visualize tonight of you standing by the side of the wall once and watching the people come by and put into the treasury of God. And you've seen this widow come by with just a small amount of money and just a few pennies of tithings, and perhaps had some children at home, but she was interested in the kingdom. There's no doubt that that has been recopied again tonight. There's been many people that's put in, practically all they've got right here in this offering, because it has been so placed before us that there is a need and our hearts are in this, Father. I've often thought, perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow, I'd have run to her and said, "Don't do it, sister. We don't need it." But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it. You just stood and watched her do it. Yeah. Or you know, from her heart, you'd repay her for that. Father, I know that you know the intents of every heart that's placed in here tonight. And what it's for, it's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world, we have feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God, feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst. God, give to each and every one here as they have need. We pray now that you'll bless the offering for its intended use. We ask this in Jesus' name. Amen. God bless you.